Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 21 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. America yopomera Zimbabwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Vanhu vana vanofa nechirwere chekorera munyika kusvika pari zvino. Hurumende inozivisa kuti yawedzera vashandi vayo mari dzemihoro. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Gwaro raburitswa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reState Department rinotarisa nyaya dzekodzero dzevanhu richiti Zimbabwe iri pakati penyika dziri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya zvapa kuti vamwe vanhu vapondwe vari mumaoko emapurisa. Semuenzaniso, muna 2021 amai Sharai Mukaro vanonzi vakaitwa kafira mberi nemapurisa vakafa pachivhu police station vachipomerwa mhosva yekuba. Gwaro iri rinotiwo vatsigiri vebato rezanu PF vanoita madira aJorgina richipa semuenzaniso kupondwa kwakaitwa vamboneni Ncube vetriple C kukwekwe nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu PF. Izvi zvinonzi zvakaitika kwadarika zuva rimwe chete mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati vetriple C vaizotswanywa seinda. Hurumende iri kupomerwa mhosva yekushandisa mapurisa nematare edzimhosva kumbunyikidza kodzero dzevanoipikisa, vanorwira kodzero dzevanhu, vashandi, madzimai, vanotengesera migwagwa nevamwe. Mauto, mapurisa nevasori vanonzi vanoregedzwa vachityora kodzero dzevanhu vachiratidza pachena kuti vanotsigira bato rezano PF. Hatina kukwanisa kubata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vaniki Mangwana kuti tinzwe divi ravo. Asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanogara vachiudza Studio 7 kuti mapurisa nematare edzimhosva haudzwe zvekuita nevakuru vehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mutanganya weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masiye.
Chinyorwa ichi chinyorwa chinoprojiswa neAmerica nguva ino every year and chinotaura pamusoro pekodzero dzevanhu munyika dzakasiyana-siyana and muZimbabwe tikuona kuti kodzero dzevanhu sezviri kutaurwa muchinyorwa ichi dziri kuramba dzichityorwa. Pane zvinhu zvakawanda zviri kutaurwa imomomo maererano nekubatwa kwevanhu vatingati kusimasivhu nemapolitical rights nemamwewo atingati marights anowanikwa musociety akaita semarights evakadzi nemarights evana.
Zvamira zvakadai tichiona kuti Zimbabwe igaro ziva kuti inogara ichichema kuti iri kuda kubvisirwa zvirango. Pane zvingabuda here tichiona zvinyorwa zvakadai zvichibuda panguva ino?
Handioni senge pane chingabude kana hurumende yeZimbabwe yakasatora chinyorwa ichi nezvimwe zvinyorwa futi zvekumasure seriously. Nekuti zvinyorwa izvi zvokunyatso kubudisa kuti nyaya yatikati yematongerwo anoitwa kimama rights evanhu haasi kunyatso kubatwa nemastandards anzi anoexpectwa munyika inonzi democracy. Tinoona kuti nyaya dzokurohwa kwevanhu nokuti vari kubuda pachena vachitaura mafungiro avo dziri kuwanda. Tikuona futi zvekare kuti mugwaro iri mabuda futi nyaya yokuti iyo hurumende kupfurikidza mapurisa iri kupesecuta zvekare vatori venhau anonzi majournalist. Izvo zvinova zviri zvinhu zvinova zvisingafaniri zvichiitika munyika inonzi ino ine bumbiriro mutemo.
Tichiona kuti nyika zvakare yakatarisana nesarudzo munguva inotevera iro gore rino pane zvakataurwa here pamusoro pekubatwa kwevanhu panguva yesarudzo?
Gwaro iri rakataura richiona mabatirwo akaitwa vanhu gore rapfuura panyaya yesarudzo remabielections, and yakataura nyaya dzakaitika kugokwe dzepolitical violence, and yakataura zvekare nyaya dzanamone ninyuve kurohwa kwakaitwa nokurawa kwakaitwa kukwekoko. And igwaro riri kufungidzira kuti kana violence yakadai so yaitika gore rapfuura iri, gore rino iri zvinogova zviri zvinhu zvichave zvichionekwa zvekare.
Avanga vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Guva Matanga vazivisa kuburikidza netsamba kuvashandi vehurumende kuti vawedzerwa mari yavanotambiriswa nemadhora emunyika zvikamuzana kubva muzana kana kuti 100%. Mari dzekubatsirikana kana kuti cushioning allowance dzinonzi dzawedzerwa kubva pamazana maviri kana kuti US$200 kuenda pamazana maviri nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti US$250. Vari pamudyandigere vanga vachipiwa madhora makumi mapfumbamwe ekuAmerica kana kuti US$90 vave kupiwa zana remadhora kana kuti US$100 pamari yekubatsirikana.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Gadziriro yesarudzo dzegore rino iri kuenderera mberi, uye mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vanga vari kwamurehwa nhasi vachisangana neutungamiri webato ravo kubva mudunhu remashonaland east. Nezuro bato rezanupf rakapeta urongwa hwekuona kuti ndevapi vanobvumidzwa kupinda musarudzo dzebato dzemaprimary pazuva richatarwa nemutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa. Zimbabwe Electoral Commission yakazivisawo kuti chirongwa chayo chekuenda pedyo nemisha yevanhu ichivanyoresa kuvhota chaifanira kupetwa nhasi chave kuzopetwa nemusi wesvondo. Zvichakadaro, mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau remisa Zimbabwe vatabani mwoyo vati vari kufara nemashoko kubva kuZEC ekuti vatori venhau vave kubvumidzwa kutora nhau dzine chekuita nekunyoreswa kwevavhoti vakasununguka. ZEC yaimbenge yarambidza vatori venhau kuita basa iri ichiti vaifanira kupiwa mvumo nemedia commission iyo yakati vatori venhau vane magwaro avo kare. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamoyo.
Ichokwadi, ndakanyorera mukuru wegungano kana womusangano weZimbabwe Election Commission musure mekunge vatapiwe nhau vasvitsa shoko rekuti vari kusangana nematambudziko mukubvumidzwa kuvheneka urongwa hwevota registration wanga wavhurwa neZEC.
Chii chaizvo changa chinetsa vamoyo?
Zvanga zvataurika zvikurusa kuburikidza ne musangano wesite kana kuti vatupena wesite vari kubulawayo. Zvakare muguta reHarare mumiririri weStudio 7 vamangudya vanga vasvika kwativi zvakare. Tikati aiwa zvakakosha kuti tinyorere veZEC
kuti vaite sei.
kuti vatsanangure kuti vanoshandisa mutemo upi nekuti havana masimba ekurambidza vatapiwe nawo kuita basa ravo ravanopiwa nebumbiro remutemo. Vachipindura vakazonge vapindura nekuisa pamasaisai ruwaro rwavo rwekuti vatapiwe nawo vakasununguka kunge vachiita basa ravo munguva yevota registration. Tikati icharo vanga vasati vatipindura, at least vatapiwe nawo vapiwa mukana wokuti vaite basa ravo zvine mazvo. toramba takatarisira kuti vatapiwe nawo havafari kuramba vachisangana nezvimhinga mupinyi izvi.
Sei muchidaro?
Sezvamunoziva zvikurusa kuti bubiro remutemo kuburikidza nechiga chesection 61 chinopa vatapiwe nawo mukana wokuti vaite basa ravo zvina zvinombunyikidza. Saka ndosaka takati rega tinyore kuvakuru vezeki. Ivo vakazopindura zuro, vakandipa tsamba
vachiti kudii?
Vachiti zvokwadi zeki nemasimba ekuti kana mukuru wenyika aparura urongwa hwekuvhota inokwanisa kunge ichiisa zviga zvekuti inge ichiakredita vatapiwe nawo. Kasi pari zvino mukuru wenyika hasati adaro, saka havana zvavakuvanda nemumwe kwavava kuita kuvachitiwo vanogona kuti nguva nenguva vanotsvaga vatapiwe nawo vanopa mukana wokuti vange vachitapa nawo. Saka sezvatakataura muruwaro rwedu hapana anobvumirwa kumbunyikidza vatapiwe nawo kana kuvarambidza ita basa ravo ravanopiwa nebumbiro renyika.
Vanga vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau remisa Zimbabwe vatavani mwoyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezveutano rinoti vanhu vana vafa nechirwere chekorera kubva zvachatanga kupararira musi wa13 kukadzi. Vamwe vakafa zvizvarwa zvekuMozambique izvo zvakafa nezuro kumbire mudunhu reMashonaland Central. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mjiri vatenda kuti kune vanhu vemunyika yekuMozambique vakashayikira muZimbabwe.
Hurumende yedu hairambidzi kurapwa kwevarwere vanobva mune dzimwe nyika nekuda kuti mabhodha vanopindirana. Pagara paine kutyidzana kwakanaka paZimbabwe nenyika dzakapoteredza kana tavaya kudzirwa kwezvirwere.
Mumashoko kuvatori venhau, bazi rezveutano rati vanhu 15 vanofungirwa kuti vakabatwa nechirwere ichi munyika. Pavanhu ava 10 vakabatwa kumbire, 3 kuchimanimani mudunhu reManicaland uye 2 kuBedbridge kudunhu reMatabeleland South. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vavezana ne93 173. Rimwe sangano rana chiremba rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights Council DHR rinoti chirwere ichi chiri kukonzerwa nekushayika kwemvura yakachena mumaguta nekumaruwa. Mukuru webasa muZDHR Dr Norman Matara vati chirwere ichi chiri kuwedzerwa nekushayika kwemishonga muzvipatara.
Zvipatara zvedu pari of medication is very serious in our hospitals, especially my district hospitals and my provincial hospitals. In my drip shell, which are the mainstay of treatment for cholera, that's one from outside. So if my cholera cases continue to rise, we may have a very big challenge.
As if I'm Jiri Vati, Urumendi Aga Gadzira Shagakwana, Vakatibo, Varkusimbaraza Nyazi, Zetenje Zokuvanu.
Chiwere kana chataura kuti vaita chirwere chakati, Minister of Health and Child Care vanobva vaitwa activate vanhu vava kumaprovinces kuti vachidzidzisa vanhu kuzvibata, utano, kugeza maoko, kudya zvakanaka, kubhoirisa mvura, zvose zvinoenderana nekudzivirira chirwere. Kwese kwatiri kutaura totori nevari kudzidzisa vanhu kuti vaite utano kwechirwere chakaita sekorera.
Mutauriri wevagari musangano reBikita Residents and Repairs Association kana kuti Bhira vaMark Mutengani vakurudzira kuti dambudziko rekushayika kwemvura yakachena rigadziriswe nechimbi chimbi.
Tokukurudzirawo madhipatimenti akaita seCouncil nanaZinyo Zesa kuti basiwo nemagetsi kuti mvura iwanikwe kunyanya mulocation umu, nokuti imwe nyaya huru inokonzera korera inyaya yeuchapa kana kushayika kweutsanana mudzimba. Kumbira availability yemvura mudzimba tigone kudzivirira chirwere ichi.
Dambudziko remvura rawedzerwa nekudzimwa dzimwa kwemagetsi uye kushomeka kwemishonga yekucheneswa kwemvura. Meya weguta le Masvingo vakole ni maboke vati nyaya kudzimirwa magetsi kumchina inochenesa mvura ichakonzera kuparara kwedenda iri kana zvikasagadziriswa. Hatina kwanza kubata mtauriri wezesa wa George Manyaya sezo nare mboja yao yanga isinga dairi. Vana chiremba vanokurudzira vanhu kuti vaone mvura yakachena, kugeza maoko vasati vadya, kusaungana ungana uye kugeza kune zvikafu nemvura yakachena. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Vana vadiki vezera rekuita zvidzidzo zvepasi vanoonekwa nguva zhinji vachitengesa zvinhu zvakasiyana-siyana mumaguta, uko vari kumaruva vachiswera nguva zhinji vari muminda vachiita mabasa akasiyana-siyana. Izvo zvinonzi nevarwiri vekodzero dzevanhu zvinotyora kodzero dzevana ava dzekuenda kuchikoro. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mabanana pane 100 bond ne 200. Maputi nemazepi 100 bond. 50 bond malolipop madiki. Ne 100 bond maombe.
Mazuva ano muZimbabwe hazvishamisi kuona vana vanofanira kunge vachienda kuchikoro vachitengesa mumigwagwa kana pazvitoro panguva yavanofanira kunge vari muzvikoro vachidzidza. Mumwe murume wechidiki anogara muHarare, vaVincent Kashiri, vanoti havaoni chakaipa kuti mwana abatsire vabereki kuwana mari inodiwa mukuriritira mhuri.
Pane pamwe panosvika kuti mhuri haisikwanisa kuzadzisa maneeds emunhu wese. Saka unozoona vabereki ndipo vanozotanga kutora mwana vakumutenda kutengesa mabhanana, inotengesa maswitsi kuti zvinhu zviite.
Asi mumwe mudzimai anobva kwamurehwa, amai Maud Chishumba, vanopokwana nemuono uyu vachiti vabereki havafanirwe kushandisa vana sembongoro sezvo izvi zvichizokanganisa zvidzidzo zvevana ava pamwe neremangwana ravo.
Sembereki anewo vana vechidiki, ini ndinoona sekuti mwana nguva yake zhinji ngaiperere mune zvechikoro. Kana tichinge takuvatuma manje kuita mabasa ekunge vari muminda kutengesa nekudita kubvisa nguva yavo yavanofanira kunge vachiverenga vachigadzirira ramangwana ravo.
Nyanzvi munyaya dzezvemishando vaSamson Mugumisi vanoti mitemo yenyika haitenderi kuti vana vange vachishandiswa zvakapfurikidza mwero kunyanya nenzira inokanganisa dzidzo yavo.
Imhosva chero kuna ani zvake kushandisa vana sevashandi. Bumbiro guru remitemo renyika rinocherechedza kodzero yevana panyaya iyi muSection 81. Labor Act rinotaurazve kuti imhosva kushandisa mwana ane makore ari pasi pe16. Tinozoitawo mutemo womunyika muno unonzi Children's Act. Inotsinhira panyaya yekodzero yevana kuti vasashandiswa kuita mabasa ayo angazovatadzisa kuenda mberi nedzidzo.
Asi Ishe Mupamombe wekuNgezi vanoti kunyange hazvo vana vasingafaniri kushandiswa kuriritira mhuri, izvi hazvirevi kuti vanofanirwa kurerwa semazai.
Mukoma Tobias, kutaura chinonzi chokwadi, vana tikavarera tichiramba kuti vashande ka tinenge tichiuraya vana, nokuti vamwe zvinobva zvatozongokura zviri munyama mavo. Ivo kodzero dzaunonzwa achinzi marights aya akauraya vana vakawanda kutozvidhedhekedza vachiramba kushanda vachiona senge vari kutadzirwa nevabereki. Tsika dzedu hadzirambidze vana kushanda.
Mufundisi zvekare vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevana reZimbabwe National Council for the Welfare of Children, vaTaylor Nyanete, vanoti kushanda kwemwana hakufaniri kukanganisa kodzero dzake.
Chisinganzwisi wabereki ndechekuti mwana anofanira kudzidza kushanda, asi kushanda kwemwana hakufanira kukanganisa kodzero dzake. Kushanda kwemwana kunotenderwa, kunogona kutora kana awa womira, wobvumirwa kutamba. Because wana wanofanira kutamba kuti vakure zvakanaka.
Asi mutevedzeri wemukuru wezvekudyidzana nedzimwe nyika mubazi rezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vaLangton Ngorima vanoti hurumende haitsigiri kushandiswa zvakapfurikidza kwevana vadiki.
regai dziwe shiri mazai hana muto. Kana muri chiona kuti haikwanisi kuwana chouviri vopedzisira voshandisa vana. Hurumende iri kuti aiwa handizvo. Tine maprograms aripo at community level. Vanoenda vanoona vechild protection votaura dambudziko ravo. Voonekwa kuti kana kuri kuti havana mari dzechikoro ndo macandidates atinoda ebhimu. Pane maprograms food mitigation aripo hurumende yopindira yovapa chikafu so that vana vasunungurwa munhapwa wokushandiswa basa rinofanira kuti riitwe nevanhu vakuru.
Mukuru wezvekufambiswa kwamashoko mubazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti vabereki vanofanira kuona kuti vana vose vezera rekuenda kuchikoro vaenda kunodzidza pasina zviminga mipinyi.
As the Minister of Primary and Secondary Education, we encourage
Sebazi tinokurudzira kuti vana vemazera anofanira kunge ari muzvikoro vaende kunodzidza muzvikoro, uye vabereki vanofanira kuona kuti vana ava vawana dzidzo kuti vagokwanisawo kusimudzira upfumi hwenyika.
Sangano reSave the Children rinoti vana vanosvika zvikamu makumi maviri nezvisere kubva muzana vanomanikidzwa kuita mabasa vasingafanirwe kunge vachiita, vabereki nehama dzavo vachivatadzisa kuenda kunodzidza. Asi hurumende inoti izvi zvichapedzwa nekuvandudzwa kwemitemo inobata kodzero dzevana vadiki. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Naurirano pakati pemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin nemutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping dzapinda muzuva repiri nhasi muMoscow. VaXi vakapira vaPutin ravanofungidzira kuti igwara rekupedza hondo pakati peRussia neUkraine nezuro. VaPutin vati vanotambira zviri kukurudzirwa navaXi pakupedza hondo, vakati ushamwari hwavo navaXi wakadzama. VaXi vakatiwo vakoka vaPutin kuti vashanyire nyika yavo gore rino. Asi zviri kutaurwa navaXi zviri kupesana zvikuru nezviri kudiwa nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky zvekuti Russia idzose kunyika yavo matunhu ayo ose ayakapamba kusanganisira Crimea yakatorwa muna 2014. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanonzi vanogona kusungwa chero nguva vachipomerwa mhosva yekubhadhara mari yevhara muromo muchiwande kune mumwe mudzimai anoita zvemitambo yepabonde Stormy Daniels muna 2016. VaTrump vanonzi vakaita izvi nechinangwa chekuda kuti vanhu vasazive zvakaitika sezvo vainge vopinda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzavaikwikwidzana naamai Hillary Clinton. Asi mari dzakabhadharwa idzi dzinonzi dzaifanira kuziviswa kuhurumende pasi pemitemo yesarudzo yemuAmerica. Banga repasi rose reWorld Bank rinoti Zimbabwe yaramba iri panhongonya penyika dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa mupasi rose, apo yaramba iri pamusoro penyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa. Gwaro rakaburitswa neWorld Bank remwedzi wakurume rakaisa kukwira kwemitengo yechikafu muZimbabwe pagore zvichisanganisira inflation yavanoti nominal food inflation pazvikamu mazana maviri nemakumi matanhatu nezvina kubva muzana, kana kuti 264% kubva pazvikamu mazana matatu nemakumi maviri nechimwe kubva muzana, kana kuti 321%. mitengo yechikafu pagore pasina inflation kana kuti real food inflation yakadzika kubva pazvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana kana kuti 52% kusvika pazvikamu makumi mana nechimwe kubva muzana kana kuti 41%, asi zvakaita kuti Zimbabwe irambe iri pamusoro penyika dzose. Izvi zvinotsanangurwa nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti zviri kukonzerwa nekuti mumwaka wa2021-2022 nyika haina kukohwa zvakanaka.
Kukwira kwemitengo yezvekudya muZimbabwe kuri kungokonzereswa chete nekuti hatina kuwana gore rakanaka mwaka wa2021-2022, zvakaita kuti mitengo inge ichikwira, mitengo yehupfu, mitengo yechibage inge ichikwira.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, vaJafet Moyo, vanoti zvinoshamisa kuti sei mitengo yezvekudya munyika iri pamusoro kudarika dunhu rose rekuchamhembe kweAfrica.
Although hatisati tawana tsananguro yakajeka panyaya yokuti tiri nyika inokwanisa kurima, tiri nyika inokwanisa kugadzira zvakawanda, asi patino compare nemuregion zvinhu zvete zvinenge zvakati dhurei.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaPersistence Gwanyanya vanotiwo mashoko eWorld Bank anofanirwa kupenengurwa zvakanyanyisisa, vachiti kukwira kwemitengo munyika kuri kuratidza kushaya simba kwedhora remunyika.
Tikatarisa kukwira kunoita mitengo yechikafu munyika kuri kutaridza zvakanyanyisisa kushaiwa simba kwemari zvisinei nechokuita nekukwira kwechikafu ichocho mumari yemhando yemajusa. Saka nekuti mari yedu iri kushaiwa simba, tinoonazve mitengo yezvinhu ichikwira. Ndosaka hurumende yakati kurabwa kunoita chikero chekukwira kwemutengo wezvinhu munyika kunofanira kunge kuchibatanidza mayusa nemari yemuno munyika yemaZimbabwe dollar.
Asi vaMoyo vanodzoka vachiti mitengo yakatarwa nemari yekunze iri kungokwidzwawo zuva nezuva, izvo vanoti zvinoshamisa kuti zviri kuitika sei. Saka izvi zvingagadziriswa sei? Dr. Chitambara vanoti
kugadzirisa dambudziko iri tinofanira kunge tichiwandudza agricultural production yedu. Takuchifanira kuwandudza nyaya dzeirrigation kumaruwa kuti varimi vangu vachikwanisa kurima even mvura yakasanaya, uye hurumende yainvestawo zvakare mumadhamu akawanda.
Ukuwo vaMoyo vanoti dambudziko iri rinopera chete kana hurumende yakatara mari yepasi pasi inofanirwa kutambirwa nemushandi kana kuti minimum wage.
Tingava ne-national minimum wage inenge ichireviewa kana kuongororwa nguva nenguva chichiritedzera kukwira kuri kuita mutengo. Izvozvo ndizvo zvinogona kutovatsira vashandi. Iyo zvino mitengo iri pamusoro, masalaries ari pasi.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Chirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection nhasi na8pm tiri kutaura nevechidiki nezvegwaro raburiswa neAmerica panyaya yekodzero dzevanhu dzinonzi dziri kutyorwa zvakanyanya munyika, uye nyaya yekuti vanyorese kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. America inopomera Zimbabwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Vanhu vana vafa nechirwere chekorera kubva zvachatanga kupararira mwedzi uno. Hurumende inozivisa kuti yawedzera vashandi vayo mari dzemihoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyamina Standikile Mhlanga.